souvent nous dégât. You hold the sun up in the sky. Nyeredzi dzinopenya, neroko rwenyu. The stars shine by your hand. Moyo wangu nokuziva imwari.
My heart knows you, my God.
Tiutungamirire muchokwadi.
Lead me in your truth.
Ndidzidzise murudo rwenyu.
Teach me in your love.
Pamuchinjiko ndakawana nyasha. At the cross I found your grace. Masikati muri gore rinondifukidza.
By day
you are the cloud that covers me. Usiku muri moto unondivhenekera.
By night
you are the fire that lights my way.
Tirandimi
chokwadi cheupenyu.
You are the way,
the truth, the life. Upenyu wangu wese ndinokutevera.
All my days I will follow you.
Jesu mwanakomana ndinokurumbidzai.
Jesus, Jesus,
I will praise you. Mudziki nuri wangu ndiniishe.
My Redeemer, my Lord,
my King. Ropa renyu rakandisunungura. Your blood has set me free. Pamuchinjikwa makandiponesa. On the cross you called my name. Ndikawana upenyu utswa. And I found a brand new life. Pajo netsoka dzenyu ndinogara. I stay close at your feet. Nyasha dzenyu dzakandiwana.
Turn back.